mabhiuze mabhiuze edu auye magetsi, pano yavachivhara, zvese ino yachivhara, yavhara maito tichitobhadhara ma-reconnection fees ma-$10 on top, mabhiuze asina kuuya. Magetsi vanodzima pavanodira, vadzima magetsi, vanobhadhidza kuti magetsi aya after about 10 minutes kana 15 minutes, vodzima, vambozvitora the whole day vachingodaro chete. Izvozvi mandini maplaiensi edu afa tanzwa izvo, taitaa tine mari yekuenda kumalawyers, vamwe takatoenda kumalawyers wo takanomasuwisa, panenyaya yekuti hatina mari tinongogara. Izvozvo ndichotaura newe, atombodzima atodzoka izvozvi, haana kana 5 minutes aenda adzoka zvakare. Pamusoro pezvo vanogara chiuya kanzi estimate, havauye kuzotora mabhiuzi ende haasitombori consent, anochinja. Mumwe mwedzi anouya akakwirisa, mumwe mwedzi anouya aita kunge akadzika neabout $20, haatomborina kana zvinhu zvokuti ungatomboti vane maresa vari kuti atocalculate. Mabhiuzi elast month hatisati atombaawana, asi vane maimhanja ushedzero kuti vada kuya kuzovhara. Saka zvese iri kuyanzotisa hunoori chaiwo chaiwo.
Bye.
Bye.